achitaura vakamirira mutungamiri weMDC Alliance vanhu vazvakare mutungamiri weMDC vamogen tsvangirai mumwe vavatevedzeri vavatsvangirai vane usonchamisa vati havasi kuzobvuma kuti sarudzo dziitwe nguva yakatarwa mubimbiro isati yasvika kana kuti kudarika
arikuuya kubva muna 22 July kuenda muna 20 August hazvisi kuzobvuma kuzobvisa kwamaelection zvachienda kumberi kana zvachiuya kumberi tiri kuti kuna munangagwa hauna simba iroro kudura romutemo ndorinodhavhena panoitwa maelection simba rawakapuwa nerokuti uise jeti pakati pa 22 July to 20.
Vachamisa vaudza zviuru nezviuru zvevanhu zvapinda musangano wanhasi uyu kuti havasi kuzobvuma kuzviva vakasvinura sematemba musarudzo nezanup rwendo runo vachiti vanoda kuti mutemo wesarudzo uvandudzwe.
Zvaro rino hatichabvumi kuti mabalot paper apurindwe nemunhu watisingazive. Takatuma vana vamonzo, takatuma sekitara wedu wemaelection comrade Hushi vazizai tikarinda munoaruzautinoda kuti tiwirirane zveprinting kambani yemabalot because ndobva tiri kuvahaipa.
Mumashoko avo kuDavos vamunangagwa vakati sarudzo dzinogona kuitwa nekukasika. Vachamisa vakurudzira vanhu vese munyika kuti vanyarase kuvhota vachiti sarudzo dzegore rino ndidzo dzekubvisa ZANU-PF pachigaro. Mutungamiri weMDC Professor Walsh Ncube vatiwo kunyange hazvo vatsvangirai vasiri kupinda mumisangano iyi vakavapa mvumo yekuita misangano iyi matunhu ese munyika vachikurudzira veruzhinji kuti vashande vari mualliance iyi. Vamwe vati kunyange hazvo ZANU-PF yakasandura utungamiri hwayo apo yakatandanisa vaRobert Mugabe gore rapera hapana chati chachinja mubato iri.
Akati go back kuvanhu so that we can explain kuti hakusati kwachinja. Munangagwa naMugabe semufanana, Chiwenga naMugabe semufanana. Akati prof remember kuti vakomana ava ndivo vakaita first coup, preemptive coup in 2008 to prevent President Tsvangirai from going to state house.
Mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai BT vati alliance ine urongwa hwekusimudzira magaro evanhu nekugadzirisa upfumi hwenyika uye inokwanisa kuita izvi nekuti neshamwari dzekunze dzakawanda.
And it's not kwanisa izvi because chinhu chatinacho kuMDC alliance itrust neconfidence nehama dzedu dziri kunze kwedzimwe nyika kunana United States of America, kunana United Kingdom, kunana India, kunana China. They have confidence and trust muhurumende yavatsvangirai. And vazhinji, vazhinji, you know what we did. Taka batwa chiwoko nezanupf mugovernment of national unity.
Vamwe vatungamiri vemapato manomwe ari muMDC Alliance vanosanganisira vaJacob Ngarifume veTransform Zimbabwe navaAgripa Mutambara veZim People First vatsanangura kukosha kwekushanda pamwe chete mualliance. Vachamisana vamwe vati kunyange hazvo pakasave nekuwirirana vanhu vanofanira kushanda pamwe chete mualliance kuti vakwanise kuita chinangwa chavakaumbira bato roMDC muna 1999. Mumubatanidzwa uyu mune makakatanwa zvekutoti vanhu vari mubatanidzwa pamwe nemapato acho vave kupikisana pachena uye vamwe havasi kutopinda mumisangano yacho. Pamusangano wanhasi paita makakatanwa ekuti ndiani otaura pakati pevatevedzeri vavatsvangirai vange varipo vanoti vachamisana vai Elias Mudzuri uye vachamisa ndivo vazotaura. VaMudzuri vakabva vasina kutaura. Mutauri wealliance vaWalsh Ncube vari zvaitika nhasi pamberi pemhomho yavanhu hazvina kunaka uye vachagadzirisa nyaya iyi nebato reMDC kuti zvisaitike zvekare. VaMudzuri ndivo vakasanobata chigaro chavatsvangirai asi ivo vatsvangirai vakaduma vachamisa kuti vavamirire mumisangano yealliance. Mumwe wevatevedzeri vatatu vavatsvangirai Muzvare Tokozani Kupe havasi kutomboenda kumisangano yealliance iyi. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Godwin Mangudla.